nasi tadzirwa chaizvo tenge tine mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu redu rinoiri guta reBulawayo guta remadzimambo sekutaura kunoitwa kunoko. Tafarawo kuti mutungamiri wedu auya kuzokorokotedza vakakunda musarudzo dzapera March 26 uyezve vachisimbaradza musangano vachitaurira vanhu kuti pane basa rakawanda rinoda kuti riitwe nokuti gore rinouya tine sarudzo dzakakosha dzeharmonized elections dza2023. Saka vengu vari kukurudzira vanhu kuti vabatane kusave nekupokana vanhu vashande. Tafarawo nekuti mutungamiri wedu auyawo achisangana nemastructures kuti kazhinji kacho anenge ari marali anoita kuti tisawa nemukana wekunge tichitaura nawo mbune.
Tinonzwawo kuti mutungamiri werimwe bato reMDCT Dr. Thokozani Khupe vapindawo musangano uyu asi vambenge vachirambidzwa nenhengo dzebato renyu reCCC kupinda musangano uyu. Mungatiudza kuti zvafamba sei?
Nyaya yaiitika ndeyekuti musangano wanhasi wakakurudzirwa uchinzi musangano weprovincial assembly, zvichireva kuti musangano unopindwa nenhengo dziri mumastructures, nhengo dziri mumaofisi dzinoshanda kuCitizens Coalition for Change. Saka kusvika kwavaita vamwe havana kufara kuti musangano uyu hausi wepublic. Chiziviso chavo chiri chekuti dai musangano ungori wemunhu wese taidaidzira kurali kuwhite city kana kuambitheatre kunovane nzvimbo yakafara inoita kuti tikwanise kuunza vanhu vakawanda. Saka ndo zvaitika, asi mushure mekunge vanhu varambidza Mai Khupe kuti vapinde, mutungamiri ndiye azovarerutsira akakumbira vanhu kuti vatendere kuti vapinde musangano. Musangano waitirwa kuMcDonald Hall kuMuzidikazi pedyo nechipatara cheBillow.
Taita hurukuro navaNtando Ndlovu vanotaura vakamirira Muzvare Khupe vachiti Muzvare Khupe nebato reMDCT vave nhengo dzeCitizens Coalition for Change. Ndizvo here uye vachamisa vapa here tsananguro pamusoro peizvi?
Pandambotaura nimwe program ndataura inini kuti kana uyo ari kunzi mutauriri wavaKhupe ari nhengo yeCitizens Coalition for Change anoziva tsika yedu yekuti province yeBulawayo ine mutauriri mumwe chete ane vanomuteedzera. Saka kana ari munhu weCitizens Coalition for Change anenge achinyatsoziva mutemo unenge uripo musangano. Hatitenderi kuti munhu wese anga achitaura nevatapi wenhau nokuti tunoita kuti hurumba husamire zvakanaka. Mai Khupe vataurira vatapi venhau ende zvinhu zviripo padandemutande kuti Mai Khupe vativo vanhengo yeCitizens Coalition for Change asi isina chigaro. Ndo zvavapa kuvatapi venhau. Handioni kuti pane anopokana nazvo izvozvo zvataurwa naMai Khupe.